Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechina kukadzi 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvinhu zvikanonoka kuitika. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muzano PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu vanoti vari kutambira danho rakatorwa nebato ravo rekuvabvisa pachigaro chavo vachiti naivowo vainge vasvika zera rekuti vange vachisiya kuve nhengo yevechidiki mubato iri. Vatsenengamo vanotiwo havasi kuzoenda kuchikoro chechitepo School of Ideology uko vakanzi vanofanirwa kunodzidziswa nezvegwara remusangano. Vanoti kana kuri kunzi vaenda kuchikoro ikoko vanofanirwa kutoenda kose mudzidzisi kwete semwana wechikoro, vachiti maonero avo ndeyekuti vacho vari kuti vanofanirwa kuenda kuchikoro ndo vakatofanira kudzokera kunodzidziswa gwara remusangano. Vatsenengamo vakamiswa kuve nhengo kumwe nechigaro mubato rezano PF pamwe chete nevaive munyori muboka revechidiki vapupuraito Garepi navaLouis Matutu mushure mekunge vafumura mazita evamwe vana muzvina bhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zveuori uhwavanoti hwauraya nyika. Vana muzvina bhizimusi vakadongwa nemazita vanoti muridzi weSakunda Holdings iyo iri kuwanisa nyika mafuta edzimotokari vakuda kwasheta gwirei, sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara, pamwe nemuridzi weGreenfuel waBilly Rotenberg. Vatatu ava vakanzi vacharamba vari nhengo dzezano PF kwemwedzi gumi nemiviri yavachange vakamiswa kubata zvigaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navatsenengamo pamusoro penyaya iyi.
Handina pandakaita dambudziko nedanho ravakatora rekuti vange vachitibvisa pazvigaro, nekuti ini kutanga mazuva atariko kana muchayeuka pakambofamba shoko rekuti ndakanga ndanyora gwaro rekuti ndava kuzvipira kusiya basa rekuva tete wemusangano kune vechidiki. Saka ndiri munhu akanga akagadzirira kuti ndisiye basa kubandiko revechidiki, ndava kuzvipira hangu kuti no ndikwanise kuenda kune rimwe bandiko revanhu vakuru. Saka pavatora danho ravo rekuti no vanodzisisa mabasa hazvina kumbondikahadza, uye ndo chikonzero nei makaona takanga tazvipira kubva pamuzinda webato tichinoturira mashoko edu kunzvimbo isina chekuita nebato. Ndokusaka zvakare makaona takanga tasvika panzvimbo yekuti no hatisi kushandisa zvigaro zvedu zvekumusangano kutaura mashoko edu, nekuti taizviziva kuti mukati medu mune vamwe vanhu vabatwa neiwaya hatisi kududza kuti makateo.
Takaonawo bato richiti munofanira kuendeswa kuchikoro kuti munge muchidzidziswa nezvegwara remusangano. Makatambira sei danho iri?
Zvakandishamisa kuti vakuru vemusangano vangataura shoko rekuti isu nekuti tadoma mabasa ari kuitwa eumbavha, ugororo neukopokopo, tonzi tiendeswe kuchikoro chechitipo ideological college. Zvinongotaridza bedzi kuti mukati mevatungamiriri vedu vatiinawo musangano ivo pachavo ndivo vatorasa gwara, nekuti vari kuzvipira kuprotekta kana kuti kudzivirira mbavha vachirega nyika ichitambudzwa, vanhu vachitambudzwa saizvozvo. Saka ndakati inini handisi kuzomboenda kuchitepo ideological college, kuti kutotora kwandakaita danho rekuti tinofanira kurwisa mabasa eumbavha neugororo nechindingo venyika munyika kutotaridza kuti ndinoziva chakanakira nyika uye ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu. Ndanga ndiri kutotaura nevamwe kuti dai zvanga zvichitobvira ndini ndaifanira kutoenda kunoita mudzidzisi wegwara remusangano uye negwara renyika kuti tepo dhani kuti ivo vari kutadza kuziva kuti nyika inoda kuchengetwa, nhaka yevana inoda kuchengetwa, ndivo vangaudze isu kuti tiende kuchitepo ideological college.
Pane vamwe vatsenengamo vari kuti maitiro amakaita hanzi pane vari kushandisai, munoti
mashoko enhema iwayo mukoma ekuti vanhu vangati tine vanhu vari kutishandisa. Nekuti kana mukacherechedza ini ndakataura kare kuti ndadarikidza makore ekunge ndiri mubandiko revechidiki ndichiti ndava ne 37 years, kureva kuti ndiri samusha dziri baba hongu kubato ndinenge ndichinzi wevechidiki, but kumba kwandinenge ndabva vana vangu vanenge vachiziva kuti baba vedu vabuda. Uye kana kumadzitezvara havambondifoneri vachiti kana paita dambudziko fonerai muyuti, vanotifonerai mukwasha, kureva kuti ndava munhu mukuru.
Vanga vari vaimbo vemurongi vemisangano muboka revechidiki rezano PF vaGodfrey Tsenengamo vari parunare muHarare nestudio 7. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. VaTrump vakaponeswa munyaya idzi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party idzo dzakavhota dzichiramba kuti vawani kuvaine mhosva. Nhengo imwe chete yebato iri vaMitt Romney ndiwo chete vakavhotera kuti vaTrump vawani kuvaine mhosva. Nhengo dzose dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakavhotawo dzichiroverera vaTrump nemhosva, asi dzaive shoma zvichienzaniswa nenhengo dzeRepublican Party. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Moses Romano vari kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sekuti hazvina kufamba zvakanaka bani kuti hapana mawitinesi akadainzwa munyaya akarambidzwa kuti auye kuzopa umboo hwawakanga wachiuziwa pamusoro sezvakanga zvichinziwa Trump wakanga wakanganisa. Saka ndiri kuona kuti kungoramba wachishandisa chisimba hapana kunyatsotongwa kwakanaka ba, nekuti hapana ba uchapupu hwakapuwa hunorangidza kuti wane mhosva yawakaita. Dai wakanga wadainza wanhu waiziva zvawaida kutaura ndaifungidzira kuti era tichitaura kuti wakaregererwa zvakanaka uye hawana mhosva ba. Zvino pari zvino tinongona kunge kushandisa kwechisimba kwekuti warege kuzotongwa zvakanaka.
Imi munoona sei takatarisa mabatirwo akaitwa nyaya iyi nemademokrats nemarepublican emuno muAmerica?
Ndinoona kuti madhemokrasi akaita zvakanaka nekuti wanenge wachitiwo mutungamiriri wenyika haasi pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Avowo marepublicans ndinoona kuti wakaita zvekudzvinyirira nekuti ndo wakawanda musenati yakazoti waTrump wana bamhosva. Saka ndinongoona kunge vanhu vari kuti iclub iri pamwe chete kuti mumwe wedu haanganziba ane mhosva obva aregererwa nemarepublicans. Ndo maonero angu iyayo.
Vamwewo vari kuti ivo vakaona kunge zvanga zviri kuitwa ipapo ndo zvinofanira kuitwa pautongo hwejechetere kuti munhu anokwanisa kusimuka achitaura iye kuti ini zvakati handisi kubvumirana nazvo, angave ari murepublican kana mudemokrat, asina chaanozoitwa mushure mekunge ataura izvi. Munoona seizvi?
Ndinoona ndo zvakanakisisa nangure zvaanenge achiona freedom of speech. Inoreva kuti munhu anotaura zvaanotaura pasina chinozoitwa ba kune munhu anenge ataura. Izvozvo dai zvikaramba zvichiitika zvinokurudzirwa kuti vanhu vataure vakasununguka vasingatyeba uye pasina kuvhundutsirwa ba kunouya.
Tingaona Zimbabwe ichidzidzei pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe tinodzidza kuti watungamiriri wenyika wanofanira kuti wagova responsible kune nyika yavo uye accountable kuna vanhu vanenge vakavasarudza. Nyika ndio unofanira kutonga, vanouya vachitonga vachisarudzwa vanofanira kuva vari pasi pemutemo ivowo. Zimbabwe ine zvekudzidzawo zvekuti watungamiriri wenyika havafaniri kuva vari pamusoro pemutemo yenyika. Zvinokurudzirwa kuti vanhu vese wagotaura wakasununguka zvavanenge vachida kutaura pamusoro penyika uye pasina kutya kana kutyisidzirwa kunozoita kuna vanhu vanenge vataura.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Moses Romano vachitaura vari parunhare naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari kuOhio muno muAmerica.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ningo wadza 7 PM shondo kushika mugovera. Mwenenge mchitibata pamasaisa ya noti 909 AM ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisa yanoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakare kuChina kusanganisira zviri kudzidza kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. China inotiwo iri kutora matanho kuitira kuti Zimbabwe isaite munhu anobatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mumushure memusangano wavaita negurukota rezveutano vaObadiah Moyo, mutevedzeri womiriri weChina muZimbabwe vaShao Bosheng, vati parizvino vasati vaona shoko rekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvawirwa netsaona yecoronavirus iyi. VaBosheng vati nyika yavo iri kuita zvose zvaingagona kuchengetedza veruzhinji vari munyika yavo.
Taken good care of. Just this morning, I had a telephone conversation with the minister counselor of Zimbabwe.
Vakachengetedzeka huye vane utano. Ndiudza kuti haasati awana shoko rekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chatichawana dambudziko. Kwaiswa nhamba dzerunhare dzakangomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vashandise vakasangana nedambudziko.
And deal with the concerns of Zimbabwe nationals and students.
Vaboje na virus achisviki muZimbabwe vari kukurudzira zvizvarwa zvekunyika yavo kuti zvimbomira kushanyira Zimbabwe. Vatiwo vanenge vauya vari kuvachengetedza kwemazuva 14 kuti vasasangana neveruzhinji.
We have already sent out the consular notices to the
Tatataurana nevanhu vedu kuChina vatichakurudzira kusauya muZimbabwe kuitira kuti tichengetedze utano hwevanhu vemuno. Kune avo vanenge vauya tinovachengeta kwemazuva 14 vasati vasangana nevamwe.
We also say that we ask them if some Chinese nationals come to Zimbabwe now, they have to be self-quarantined.
Vamoyo vatenda zvikuru matanharu kutorwa neChina mukuedza kudzivirira kuti coronavirus isapinda muZimbabwe. Vamoyo vati vari kuwana rubatsiro rwakawanda vakatiwo China yazvipirawo kubatsira Zimbabwe kugadzirisa nzvimbo dzakatarwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi vachengeterwe.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading our isolation facilities.
Tine mufaro kuti vazvipira kutibatsira kugadziridza nzvimbo dzatakapatsanura kunoenda vane zvirwere zvinotapuriranwa kwatakati ndokuchaenda vanobatwa nechirwere ichi.
In the improvement of the isolation.
Kusvika pari nhasi, vanhu vanosvika 600 varasikirwa neupenyu nekuda kwecoronavirus, uye vanhu vanosvika 24 vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachaputika muChina gore rapera. Mubati wehomwe musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vaudza Studio 7 parunare kuti zvakakosha kana China ichigadzira kubatsira Zimbabwe sezvo isina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Vamoyo vazivisawo kuti hapana munhu atabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, kunyange hazvo vanhu vanodarika 900 vari kuongororwa kana vakabatwa nechirwere ichi. Vamoyo vatiwo vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira kuenda kuChina pamwe nekune dzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi. Dzimwe dzenyika dzave necoronavirus dzinosanganisira Malaysia, France, Canada, Belgium, Malaysia, America, German, Britain, Japan nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevarume makumi mana nevanomwe varikupomerwa mhosva yekuita zvehungochani muNigeria kwambomiswa zvakare kechitatu sezvo chapupu chisina kuenda kudare. Nyaya iyi yakatanga kupinda mudare muNigeria muna 2014. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vari kushanyira muzinda weWhite House nhasi uko vachakurukura nezvekutengeserana kwakasununguka nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Danho rakatorwa nebato reZANU-PF rekumbomisa nhengo nhatu dzeboka revechidiki kuve nezvigaro mubato kwemwedzi gumi nemiviri mushure mekufumura uori rinonzi nevamwe rinosiya bato riri kutonga iri rave pakaipa sezvo richiita serinopanicha vanenge vafumura uori. Vamwewo ndo vanoti vatatu ava vaikodzera kudzingwa mubato sezvo vakashandisa nzira dziri kunze kwegwara rebato mukufumura kwavakaita vanamuzvina bhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zveuori. Vatatu vakamiswa basa vanoti vaive mutungamiri wevechidiki vapupuraito Garepi, mutevedzeri wavo vaLouis Matutu pamwe navaGodfrey Tsenengamu ava vaive munyori anoona nezvegwara remusangano. Vechidiki ava vanonzi nebato reZANU-PF vakarasa hunhu mushure mekunge vadoma vakuda kwasheta Gwirei vanove mukuru weSakunda Holdings, vaBilly Rotenberg veGreen Fuel pamwe navatafadzwa Musarara vanove sachigaro weGreen Millers Association sevanhu vari kuita uori hwakanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoona sei danho rakatorwa nebato ravo.
Chekutanga chandinongoda kuti vana vemunyika yeZimbabwe nepasi rose vazive ndechekuti vakomana ava vanga vari vatungamiriri veyouth league havana kudzingirwa kuti vataura mashoko anopikisana neuori, havana kudzingirwa kumuhura kana kutuka uori, vadzingirwa approach kana kuti nziya yavakashandisa kurwisana yauori. Ndokunga munotondera kuti vakomana ava vakamboita futi press conference nevatori venhau vakataura ma7 vakawanda wanda nyaya idzodzo hadzinakwa zvakadzisvika. Saka vakuru vakamboti ko nyaya iyi yamunoita iyo kunodoma mazita evanhu wedza kuti vaita uori kana kuti havana, but handiyo nzira inoshandiswa kurwisa uori. Umwe noumwe bato rimwe nerimwe kana chipoka nechimwe chango mukatongotanga kungodaidzira mazita kuti ingari kuita uori chimwewo chonodaidzira uko ndiyo here nzira yekurwisa uori yatinari? Aiwa haisiyo. Saka ndicho vatungamiri vemusangano uyitsai nenyaya dzenyu mumusangano nekuti izvi zvamunoita zvekunoita muchibudisa mazita evanhu panze moti ndo vari kuita uori, vanhu vaya vakazoonekwa kuti havana mhosva zvinosiya musangano uri papi.
Vamaguhu, munoti nedanho rakatorwa neZANU-PF?
Chekutanga ndinoti varume vaviri ava vakafumura uri watinongoziva hedu tese vanhu vanofanira kuti varemekedzwe nekuti vakatora danho rinokwanisa even kukanganisa upenyu hwavo ivo. But chinhu chinonyadzisa kuti Politburo yeZANU-PF haina kuda kana kutomboita ongororo yekuti zvataurwa nevanhu ava zvingave zviine chokwadi here kana kuti ndezvemanyepo. Havana kumirira izvozvo, vakabva vatomhanya kunovasuspenda mumusangano. Padaidzirwa nyoka kunzi mumba mapinda nyoka, vanhu votora miti votanga kurova nyoka iya iwoonekwa uchidonhedza misodzi. Uri kuchenei? Une ukama nenyoka here? Mwana wako here ari kupondwa? Saka ZANU-PF yaratidza kuti vanhu ava vanovaziva, uye vamunangagwa varatidza kuti ndivo Archbishop vari kuodhena mbavha nemhondi dziri kuparadza ikonomi yeZimbabwe.
Vamugwadi, munoti
nyaya isiri kunzwisa havo yekuti vamatutu navane matsenengamu navatogare pa vasivo nhengo dzemusangano kana maZimbabwenzi atanga kutaura nezvecorruption. Munhu wese hakuna munhu angadefenda corruption nekuti corruption inoita kuti mikana iwandire kumusoro setsvimbo asi pazasi vana vachinonga svosve nemuromo. Saka hakuna munhu angakwanisa kumira achiti aiwa corruption ngairambe iriko, asi pavari kupota tete ndepokuti kunyange ivo vamunangagwa vanotaura kuti corruption ngaiitirwe pasi uye ngairwise hurumende yavinofanira kurwiswa uori, asi havana kumbozipirwa musangano nyaya iyoyo.
vachiwenga vamuhadhi vatungamiriri vovoteti every level kunyange nesu tikutaura pano kuti pasi neuori ngaudzingwe mumusangano mungava muhurumende kana mungava mumaprivate sectors nemumasocieties mese matinogara ngatidzisire uori hazvidzingisi musangano izvozvo asi chinozodzingisa musangano ndechekungoti munhu wanodrafta list yake pamwe udazida uri kumba ungoti vajonga kandemiri natoita sereni apo panze mangwana vajonga kandemiri voonekwa pamwe havana mhosva yavapara zvinosiya musangano papi zvingaitawo here kana ndimwe uye imwe nyaya yavakadzingirwa nekuti vakataura ivo papress conference kuti takazvimiririra tambosiya mabhachi emusangano pasi hakuna nditi rezanup f pakamboitika dambudziko rekuti munhu unoti kana kuti pakaitira samai muchinguri kana ivo purezidendi voti nhasi ndakumbotaura ndakazvimirira somwana wokwamapanzure ndakumbosiya majaketi rangu romusangano ndorambotaura ndakangozvimiriravo nyaya iyoyo ndo yavakakanganisa nekuti haungasii basa rawakapiwa nemusangano woti ndakumborisiya ndakuita zvangu
regai tinzwe kuna vamaguu chii chakaitawo kuti vakomana havasangoenda kana kumapurisa nemazita yaya kana kwekuyo kuzimbabwe anticorruption commission
vanozviziva kuti muzimbabwe munhu anoita uori kana kuponda chaiko muzita rezanup f hauna kwaunonomhanara nyaya yacho saka chavakaita vakomana ava chachiri chekutaurira veruzhinji kuti ndidzo mbavha dzaparadza nyika asi hachisi chinhu chitsva chavanga vachitaura saka uori uhu hunozikanwa purezidendi varimo mazviri ndosaka vakomana avo vakaona kuti hatingaende kunomhangarira purezidendi kuna purezidendi wacho rega tiudze vana vezimbabwe kuti veduve nyika yapera nemakoronera aya ndosaka vakaita go public hanzi kambudzi kazvarire pane vanhu kunzi nditandirwe imbwa kuenda kunoshambadza pane vanhu kuti kana pakava nechichaitika moziva kuti inyaya yekuti tafumura mbavha idzi
vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki muzanup f vatafadzwa mugwadi vaviri ava vanga vari parunhare muhurukuro yanga ichikokerwa nestudio 7 mukuenderera mberi nekuongorora kwatiri kuita dambudziko renzara yakatarisana nenyika vamwe vagari vemudhorobha renorton vanoti nhamo yapfunya chisero munharaunda yavo sezvo vasina zvekudya mutori wedu wenautomas chiripasi anotipa nyaya inotevera
munhu akasvika pamusika wekatanga munoton anotambirwa negurumwandira revanhu vanenge vachitengesa hove madomasi muriwo nezvimwe zvose zvokudya zvinodiwa nevanhu mudzimba asi havasi vese vagari vemunoton vari kukwanisa kutenga chikafu sezvo vamwe vakaita samai mary gara pasi avo vanogara nemurume wavo anorwara pamwe nevana vatatu nevazukuru vaviri vachiti vari kukanga waya
varume vangu ava vakastroka ndokuruhwa njere havaoni havatauri papa zviya zvekuita nyaya kudya havadli zviya zvekuti unotiwo munhu adla chinondinetsa ipo pano kubva e2013 kusvika izvozvi sipo chaiyo inondinetsa ndine vana vechikoro vazukuru vandina mari yacho yekuti ndinhingingire ipapa vanozviitira mapamba handikwanisi kuti nditenge mapamba acho
amai gara pasi vanoti chikafu chiri kuvadhurira zvakanyanya zvokuti havana kana chavari kukwanisa kutenga kuti vararamise mhuri yavo
bhagedhi rechibage $100 kugaisa $15 ini kazhinji kandinowanzoita ndiwanzobatsigwawo nevanondibatsira shamwari ndodziwanzozibatsira kana kufonawo muhama vandakaberekwawo nawo handinewo chokubata vanondipa apo napapo kungogara uchingotambura izvozvi mwana chai chai gore rapera rose wakabhadhara temu imwe chete hana
amai gara pasi vanoti nekuda kwekushaya chikafu kwavari kuita zvave kuvaomera kuti vachengete murume wavo zvakanaka sezvo akaremara mitezo
hapana tinongovapa sadza iroro hapana chimwe chandingakwanisa kuvapa isadza izvo nyange dai vaitaura maivabvunza kuti sekuri mambomweivo chokuti mungaita utano rinongova sadza sadza racho ranga riri mavheji mavheji acho pandakandaindavoko ndatagwawo nemota kunhamo ndokwandakabva nezvimavheji izvozvo zvatavabika tikatodla todla futi manero
Vamwe vari kushaya inherera dzakaita sapatients maviri ane makore 13 ekuberekwa uyo anogara nevanengena vake vatatu mumusha wengoni muno munoton. Mwana uyu anoti iye nevamwe vake vanotorarama nekubatsirwa nechikafu nevamwe vagari munharaunda, uye anotiwo nguva zhinji iye nevanengena vake vanoenda kuchikoro vasina chavaisa mudumbu.
Chikafu ndizvozvo asi chinenge chiri chishoma, hatisi kuguta. Kuchikoro hatikaenda kuchikoro tinodzingwa, hatina kubhadhara school fees, saka pane nyaya.
Vamwe vakatarisana nedambudziko renzara ndamai Modesta Chindamba, avo vanogara nevanavo vanomwe pamwe nevazukuru vashanu mumusha weKatanga. Amai Chindamba vanoti vave kutoswerera kunhonga zvigubhu zvakashandiswa kuti vatengese vawane chouviri.
Zvigubhu zvatiri kunhongawo mazuva ano zvatikaona mwachinhonga kuti hanzi zvinoita, tiri kunhongawo zvigubhu kuti tizotengesawo. Ameno vanhu vacho mari yacho iri pasi, handisi kuzati vanenge vachizotengesa nemari, asi mari yacho iri pasi, tisati tazvitengesa.
Nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vanoti vari kuedza napose pavanogona napo kubatsira mhuri dzakawanda nechikafu vashanda pamwe chete nemakanzura. Vamuliswa vanoti chimwe chechikafu chavari kupa vanhu vakachipihwa nemutungamiriri wenyika kuti vagovere vanhu vasina chikafu.
Toni ine population iri kukura, inzvimbo yanga yakavakwa infrastructure to cater for 30,000 people, here zvino zviya 80 to 100,000 people. And zvakawanda zvati wandei nekuwanda kwaita vanhu, zvakawanda zvinodiwa nekuwanda kwaitawo vanhu, chikafu kunyanya chinodiwa and so forth. Kukura kwaita Norton land haina kukwira, kukura production haisi kunyanyo ita nemazvo. Though it's a peri urban area, kune farming iriko land kunana ward 13, 14 and 15. Drought haina kubetsera zvakare kuti tibe tione kuti vanonona chikafu chavo. Vagara vachirima mumataund imomo zvibagwe zvavo, asi pari zvino zvatiome inenyadzi nedrought dzatareceive idzi.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vakatarisana nenzara munyika vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe, uye nhumwe yesangano iri inoongorora nyaya dzekuwanikwa kwechikafu iyo yanga iri muZimbabwe mukupera kwa2019 yakayambira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvekudya munyika rinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Dhorobha reNorton ndiro rakanzi neWorld Food Program rine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha ose, sezvo vanhu 55 kubva muzana vasina chekudya. WFP inoti nekuda kumamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzakaita seNorton yakabva yaparura kekutanga munhoroondo mayo urongwa hwekubatsira vanhu vari mumadhorobha vari kunyanya kunetseka nechikafu uye mari. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi munyaya dzechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvengu yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri tinodzokorora dare resenete remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ane kuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje. Kulabemba igolide ngaphandle komthetho ababili abafileyo ngemva kokudilikelwa ngumgodi weGlobe and Phoenix mine eKwekwe.
We have already sent out the consular notices to the Chinese community. We ask them to stop from coming to Zimbabwe.
Ele China lithi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe kaziko engozini yokuthelelwa iCoronavirus njalo lithi lizimisele ukuphathisa eZimbabwe ngemali nxa lithela hlaselwa yilomkhuhlane.
Nendlela yokuthi iSenate icontrola yibo ama Republicans. Kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kuzofela lesi istage ngoba akusayenziwanga iprocess yonke ye-court. Ongakanga ukuthi akusavunyelanga ukuthi ama-witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume.
Umongameli weMelika uDonald Trump usola abebandla lamademokrasi labanye abangamsekeliyo kulandela ukutholakala kwakhe emsulwa kumacala abewetheswa wenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabemba igolide ngaphandle komthetho ababili abafileyo ngemva kokudilikelwa ngumgodi weGlobe and Phoenix mine eKwekwe izolo ebusuku. Isikhulumeli sogatsha olukhangelane lokuhlenga uZulu eKwekwe olwesilver protection unit umnumzana Fortune Mupungu ufakazele amaphepha ndaba kahulumende ukuthi bakhiphe izidumbu ezimbili kulumgodi namuhla. Kulabo tsheketsha abangamachumi amabili ababikwa bedilikelwe yilumgodi kodwa akwaziwa ukuthi abanye bayaphila na. Kulembiko ethi kuloyedwa ohlengwe esaphila wagijinyiselwa esibhedlela. Umgodi lo wamiswa ukusebenza nguhulumende ngo-2007 ngemva kokutholakala ukuthi wawuyingozi njalo ungalungelanga ukungenwa ngabantu. Ele China lithi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe kaziko engozini enkulu yokuthelelwa igciwane leCoronavirus lona eselibulele abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa. Umsekeli kameli weChina eZimbabwe umnumzana Zhao Obuahang utshele intathelizindaba ukuthi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa iZimbabwe ngemali nxa ithe yahlaselwa yilumkhuhlane. Womlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli wommeli weChina eZimbabwe umnumzana Zhao Boang utshele intathelizindaba ukuba njengelizwe bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba umkhuhlane wecoronavirus ungasabalele elizweni, njalo uZulu kumele angethuki ngoba akula abeZimbabwe ababalisa abafundi loba abahlala eChina abasengozini.
Because this is a human to human transmission.
Ngithanda ukulazisa ukuba abantu abaseZimbabwe baphilile njalo abala mkhuhlane. Ekuseni namhla ngikhulume lomeli weChina eZimbabwe sithi abakatholi imbiko ethi kulabagulayo ngomkhuhlane lo. Labazali abalabantwana eChina ngikhulume labo baphilile. Lokhu lomkhuhlane waqalayo eChina, labakhokheli bayo basebenza amalanga wonke ukulisana lawo. E-Wuhan izibhedlela zakhiwe phakathi kwensuku ezimbili kuphela.
In very objective.
Umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhataya Moyo obesemhlanganweni munye uthele Zimbabwe lamukele ngenjabulo usizo oluvela kwele China.
I'm very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading.
Siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwa yiChina. Kumele nathi sitshele abantu abakuleli ukuba bengayi kwele China. Lokhu okwenziwe ngele China yibungani obuhle.
In the improvement of the isolation services.
Ingcitshi umnumzana Owen Phiri uthi kumele uhulumende aqhubeke ngokubona ukuthi abeZimbabwe abaseChina bavikelekile ngoba bengawuletha elizweni ngeke kwalunga.
Oluthenjiswe nguhulumende weChina luqakathekile kakhulu ngoba siyananzelela ukubana uhulumende weZimbabwe ngenxa yokubana engahambisanga imali ezeneleyo ukubana kwelatshwe imkhuhlane ejayelekileyo enjengecholera eke yaqeda abantu eHarare iminyaka emlutshwana edluleyo. So njengokubana nxa sikhangela ukubana sehluleka ukulapha imkhuhlane elula njengabocholera, imkhuhlane enzima njengabocoronavirus asingeke siyikwanise. Lokhu kubangelwa ngenxa yokubana uhulumende kahambisi imali eyeneleyo esingathi kuMinistry of Health lezempilakahle, ngoba sikhuluma kanje abantu baswela imithi njengokubana amapheni killer. So umkhuhlane onjengecorona asingeke sikwanise nxa singasathanga saphathiswa ngamazwe ale mali njalo alobuthungameli obuqoqo.
Ukhulumeni se-MDC koBulawayo umnumzana Sweden Mshonga uthe njengebandla abakholwa ukuthi uhulumende engenelisa ukuphatha kahle umsebenzi ungasabalala elizweni.
Into engayitsho yikuthi lawa ngamaphupho, ngathi bona besehluleka ukubhadala odokotela, besehluleka nje ukuthi kube le mithi ezibhedlela, bese beyocubungula yona leyo i-coronavirus. Angithi uyabona ukuthi vele ngabantu vele abangazi into ethiwa liqiniso.
Umsekeli wommeli weChina wazise ukuba ilizwe lakhe lisadinga imali yokuphathisa leZimbabwe ukuze lenelise ukuvimba kusabalala kwalo mkhuhlane osubulele amakhulu edlula izikhombisa kwele China. Uqhubeke ethi lanxa bekhuthaza izalwane zeChina ukuthi zike zime ukuza kwele Zimbabwe lapho kuthe kwadingeka ukuthi zibuye ziyahlolisisa okwamalanga alithumilane. Emhlanganweni odalela abaphantambo bakahulumende wokuqala lonyaka wecabinet, uhulumende wazise ukuba kulaba ngamakhulu edlula amahlanu 506 abasahlolisiswa ukuba bangaba belezibonelo ze-coronavirus abangavunyelwa ukuhamba-hamba ukuze bengatheleli abanye. Kumele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abinhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association banxuse abinhlanganiso ezehlukeneyo zempilo ukuze kuhlaziwe udaba lwamankampani azimeleyo angaphiwa umsebenzi wokusebenzelana leCouncil yakoBulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumi seBupra umnumzana Kilibone Khabo uthi ingxoxiswano le ibijonge ukuthi uZulu azwisise ukuqhutshwa kokunikezwa imisebenzi kwamakhampani azimeleyo phansi kwenhlelo zethenda, njalo kwaziwe amanyathelo athathwa iCouncil lapho isiqiliwe.
Umhlangano wanamuhla uyenzelwe ukuthi izakhamizi hlale phansi labantu beCouncil ukuxoxe kakhulu ngendaba yamathenda, singathi njalo i-subcontracting. Izakhamizi bethi zibe mbuzo eminingi ukuthi kathi amathenda lawa abantu baphiwa njani, njalo nxa sokulo muntu ongasegqile iCouncil, iCouncil iyayithola imali yayo, njalo iziphi indlela ezihlala zikhona for iCouncil ukuze imali yesakhamisi ingalahleki. Bekuyingxoxo iCouncil ayo ibelethuba yokuthi ixoxele izakhamisi ukuthi bona nxa sokuyedabela amathenda abayena bayenza njani.
UCouncil Silas Chigora uxwayisa osomabhizimusi bakoBulawayo ukuthi baphatheke kumisebenzi ekhitshwa iCouncil yakuleli dolobho.
Kuqakathekile ukuthi ama-companies akoBulawayo lawo abe ephatheka ngalowo msebenzi. Kuyini okufunakalayo ukuthi uze ube included kuma-contractors lawo? Abe registered ku-PRAS, ashow i-capacity yokuyenza lowo msebenzi. Kanenginengi siyezwa abantu bekhuluma ukuthi hayi ama-companies akoBulawayo ayancitshwa ama-contracts, kunikwa abantu aba vela phandle.
Umnumzana Thabani Ncube osekela umqondisi obona ngokwakha izindlu eCouncilini yakoBulawayo uchaza izizathu zokuba kungani abaqhatshwayo bengenelisanga ukufeza umsebenzi.
Ukutshintsha kwama statutory instrument ebesithi kathesi sokusetshenziswa ini, antsho sokusebenzisa iZimbabwe dollar not US dollar. Lama kampani amanye ona la esawangeja vumelana labo abanye baphuma out abazange kumbe sibophisane lokho esikhuluma bathi hayi ngezelelana imali izakhamizi zakobulawayo sokulenkingi kodwa njengecouncilor sihlala ngaphansi esikwenza sikhangela ukuthi kambe kungenzakala yini ukuthi sidinge izimali particularly laba ababhadala baqeda master bakhona abaqedayo abanye abaqedayo ukuthi laba abaqedayo kule mzamo yakhona ukuthi singadinga izimali kwezinye indawo ukuthi umuntu waqeda isitendi sakhe singabuyeli siyedinga enye imali.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uthi ikhansili iyabandlulula ngokuqhatsha abaphandle khona kulabantu abenelisayo ukwenza umsebenzi ofanayo kobulawayo.
Khona lokho yikho kwenza ukuthi sicine ibulawayo iluza izimali eziningi. Ayisibenefithi siluthu. Kunjenje kulabo okuflight bakontract wabaphiwa zonke izitendi ukuthi bakhe. Sicine sisizokuthwa ezinye izindlu ziphephukile kudilikile. Bakhona khona lapha kithi kobulawayo abanganelisa ukuphiwa ama-tenders lawo bakhe izindlu ezinjani eziqinileyo.
Umnumzana Jabulani Mhlanga ingcwethi kwezemithetho uchasisa okumele kwenziwe ngosomabhizimusi andubana bathole imisebenzi ekhansilini.
Engakutsho ubusiness ukuthi kabathathe ithuba lokuthi bayidinge i-procurement act ama-regulations akhona babekwazi ukuthi kanivele yona ithini mayelana ngemisebenzi omele bayisebenze nxa ukuthi bafuna ukuthi bathole ama-tender ngaphi kuma-local authorities.
Kusenjalo ikhansili yakobulawayo yenqabe ukuguqula amabizo ezinye izitalada kobulawayo isebenzisa umthetho olawula amadolobho owe-Urban Councils Act. Umnumzana Kelibone Khabo owe-Bupra uyalandisa.
Inqumo ethethwe yikhansili basebenzise amandla abaphiwa yi-Urban Councils Act eyiyo ebanika amandla ukuze batshintshe amabizo emgwaqo kanye lamabhilidi.
Izakhamuzi zakobulawayo ezingene lumhlangano bezikhanya ziphatheke kubi ngendlela ikhansili yakobulawayo eqhatsha ngayo amakhampani angaphandle kwezabelo zeMathebeleland. Ikhansili yakobulawayo ithi ukuqhatshwa kwamakhampani azimeleyo kulakho ukuphathisa uZulu ukuthi athole imisebenzi njalo wakhuthaza osomabhizimusi baleli dolobho ukuthi baphatheke nxa kunxuswa abamakhampani ukuthi baqhube umsebenzi othile baveze lobufakazi bokuthi bayenelisa ukuwenza uphuthe ngoba ikhansili iqala ikhangele phakathi kwedolobho ingakaze iye qhatsha phandle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Umongameli Donald Trump usole abebandla lamademokrasi labanye abangamsekeliyo kulandela ukutholakala kwakhe emsulwa kucala abeletheswa elenkohlakalo ngoba ebikwa ezame ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ekukhankaseleni ukhetho oluzayo. Umongameli Trump ubesemkhulekweni we-National Prayer Breakfast ehoteleni e-Washington DC lapho ancome khona ibandla lakhe lama-Republicans. Amalunga aleli bandla edale le-Senate izolo avotele ukuthi uTrump engasuswa esihlalweni ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi kambe ngempela wayefuna ukufumbathisa na umongameli we-Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Ye sonke besikukhangelele ngendlela yokuthi iSenate i-controller yibo ama-Republicans. Kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kuzofela i-stage ngoba kakusayenziwanga i-process yonke ye-court. Konganga ukuthi akusavunyelanga ukuthi ama-witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume okwenza umthethwandaba waza wangapheleli ukuthi kufike kule ndaba. Kodwa kungasenani bevota bonke ngokusekela uhlangothi lwabo ama-Republicans.
Ungathini ngokuvota kuka-Mitt Romney?
U-Mitt Romney utshengise ubuqotho, utshengise ubuqotho sibili ngesikhathi abantu bonke besekela ihlangothi zakuthi Mitt Romney uphumile egcekeni wathi hhayi yena uyakwazi ukuthi kuzamhlupha lokho akwenzileyo ebandleni lakhe kodwa kungcono ahlutshwe yilokho kulokuthi ahlutshwe yinhliziyo yakhe ngumzwangeda wakhe.
ngumuntu oyenze kahle ikanti abantu abanjengabo Pence sesibabonile ukuthi bake bamsola uTrump laphana kukhankaswa kodwa babuye bangena kuye ngezikhundla ngabantu abangalabo qotho lapho.
Siyambona yena uMongameli Trump uzichaya isifuba ngokwesulwa kwecala lakhe. Singathini ngalokho?
Yeah, lokho bevele singakukhangelela ngoba ubevele esenza phansi ethi yena akabona into ayenzileyo, into engalunganga ayenzileyo. Kukho konke lokho. Uvele ngumuntu yena ongaboni icala kweyinto ayenzayo. Akaso umuntu othatha umlando. So lokho akumangalisi.
Ungabe kuzayenza ukuthi anqobe yini kukhetho oluzayo?
Akwaziwa ke khonapho kodwa ngoba abaningi abangasamthandiyo futhi sebembonile izenzo zakhe ikakhulu abalimi laba aqala khona izimpi leChina zokuthengisela kakuselula njengakuqala kodwa akasazi ukuthi kuyozala nkomona sikhangele sibili ukuthi kuzaphuma.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, ubekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Ko Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lwendlala lobunye obunzima abesifazana ababhekane labo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kubikwa kufe abantu abathathu kweleTurkey kwalimala abalikhulu lamachomi athoba mnwembili ngemva kokuba indizamchina yakulelo lizwe iyehluleke ukuhlala kuhle yatshelela yasiqamuka yaba iziqephu ezintathu esilindweni sendizamchina eseIstanbul. Impumela yokuvotela ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika okwenzelwe esigabeni seIowa iveza ukuba ngutshikilo bhanqa phakathi kukaMayor Pete Buttigieg loSenator Bernie Sanders. Ababili laba bathole isilinganiso sokungamachumi edlula kancane amabili lasithupha ekhulwini. Abanye bathi ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kuZanu PF ngemva kokusola umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kulakwashe Tagwirei isithi nguye ingqungquthela ebulala umnotho welizwe ngenkohlakalo kuveza sobala ukuthi leli bandla kalizimiselanga ukulwisana lokungethembeki. Omnumzana Louis Matutu, lomnumzana Godfrey Tsenengamu basuswe ezikhundleni zabo iZanu PF Politburo izolo yathi kabamelanga babe lezikhundla ebandleni leli okomnyaka. Leli tale liphinde lasusa njalo unobhala ogatsha lwabatsha laba umnumzana Pupurayito Garepi esikhundleni ngoba lisithi uyekele uTsenengamu loMatutu bengcolisa ibandla ngokutshela intathelizindaba ngomvulo ukuthi uTagwirei uyisikhohlakali kanye labanye osomabhizimusi abalobudlelwano leZanu PF abathi umnumzana Tafazwa Musarara lomnumzana Billy Rottenberg. Abanye bathi ukuxotshwa kwabo Mathuthu kungaba kuyikuqala kokudlephana kwenkokheli yeZanu PF. Ukuhlaziya loludaba siqhume onke waba ngusenetha wecholotsho njalo elilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule le sikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda onguye osungula ingxoxo.
Ngibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi ibandla le-ZANU-PF lokho likhanya li-problem njalo li-national security risk ngesilungu ngodaba lokuthi kalibambananga njalo izenzo zalo zingenza ukuthi kube nokungahlalisekela izweni loba yisikhatshana siphi khonokho abakwenzileyo kuyabe kuphatha ezoeconomy ngendlela engamanga kuhle kukanti besivele sisazi ukuthi kukhona ukukhohlakala okukhulu kakhulu ngakho kuyamangalisa ukuthi inkohlakalo ikhona kanjalo kuba nokulwisana ekuthini kuzame ukuthi kathi kungalungiswa njani leyo ndaba kuyisimangalo kakhulu.
Babu Kaule, uyibona njani lindaba ngoba abanye bathi ukumiswa ukususwa kwabasakhulayo laba ezikhundleni kuveza ukulwisana okukhona kubandla le?
Ngikuthi okukhona njengameli ukuthi thina njengepati iZANU-PF yesisekelo sombuso wepati esiyiso esisilandelayo ngawo isinqumo ngase sithethwe yi-Policy Bureau yatho ukuthi lokhu ikubeka ukuthi bakwenze seleli zathu ezithile. Hhayi, mina angilawo amandla okuthi ngithi mina okwenziweyo kubi kumbe kuhle, hhayi labo kangingeneli lapho. Kodwa-ke mina lami ngabe lilo mbono wami mhlawumbe othiyeniye kumbona njani, kodwa-ke hhayi I'm not liberty ukuthi ngithi ngitho ukuthi ngithini ngakho lokho kumbe ngithi ngiyaphikisana lakho kumbe njani.
Dokotela Sibanda, ngokwenza-ke leyo kubothenengamu labomathuthu lokho ungathi kutshengisa ukuzimisela yini kwebandla le-ZANU-PF lo hulumende kumzabalazo wokulwisana le nkohlakalo?
Kusegcekela ukuthi okwesikhathi eside kakhulu empilweni zethu kwelezimbabwe indaba yenkohlakalo nokuntshontshwa kwezimali ngabaphathi abafuna kubandla le-ZANU-PF yindaba esegudule, yindaba emqoka, indaba esibulele ilizwe yalibhuchisa ngamadolo. Sibone ngani izaqhubekela ihamba phambili njalo sibone ngani nalaba abazayo bekuZANU-PF kumbe elizwe lijikelele abazayo bezimisele ukuthi balwisane nenkohlakalo bazakhangelwa iZANU njengabantu abalwisana neZANU ngoba yona iZANU kahle kahle kukhanya ukuthi ngeke iphile kungenankohlakalo nokuqhuluzwa komnotho okwedlula lokho okwenziwa ngamakhiwa ahuquluza nomhlabathi athatha labantu abasebenzisa mahlayana kodwa abazange bafike kulesi sibange sesifikwe iZANU sokuhuquluza ilizwe njalo kafike ubone ukuthi bangatshiyana lakho yikho kufanele abantu bavotele ibandla le-MDC ukuthi sizikhiphe ebuzimeni lokwesibubo ngoba upresident Tamisi uzimisele ukulwisana nobuhuquluzi njalo nokulungisa ezombusazwe ngakho-ke niyabona nokuthi umfowethu enginaye lapha kulolu daba uzizwa evaleke umlomo uthi yena hhayi nami ngangikucabangayo namhlanje ngike ndikhele ngoba ngiyesaba ukuthi ngikhanye ngani ngiphikisana lebandla kanti-ke ngabe bekulibandla le-MDC isisekelo sombuso sebandla le-MDC ithi sona ubuhuquluzi nobudlova nokuntshontshwa kwezimali zomphakathi kuyintwembe umuntu wonke ulelungelo nxa engo-MDC ukuthi lolo daba lufake egudwini lukhulunywe engasabi ukuthi mhlawumbe usezadonsela eceleni adonse indlebe noba athole ubunzima obuthize ngakho siyabona ukuthi ubuhuquluzi kuZANU-PF buprotekthiwe bugciniwe yibo kwenza ukuthi iZANU-PF ihambele phambili ilizwe leli ngelethu sifisa ukuthi libe lokuphumelela kodwa siyazi ukuthi nxa lisezandleni zeZANU-PF nabo-Rottenberg nabo-Tagwire nabomnumzana Mnangagwa nabo-Chichi Wengwa kuzahlala kunje lize lilungiswe umbuso ungene kupresident Ntamiza.
Babu Kaule, ukuze imizamo yokulwisana le nkohlakalo lokungethembeki iphumelele kumele uhulumende ayibambe njani?
Uvele ubaba upresident wabumba iZAC wayinika amazinyo ukuthi lume ngoba kuqala yayingala amazinyo ngokunjalo sokumele la makhosi lawo ayenze umsebenzi kungenziwe konkwalo ukuthi umuntu uyahamba ekhoti efike eyekelwa nje kuphela eyekelwa kuphela kodwa somlandu weZANU-PF lo asomlandu wehulumende ukuthi abantu bengafika emakhoti bayekele lokho sokungathi yinkohlakalo futhi ekhona emakhoti
ekhona yikumlando esilawo zinkohlakalo futhi ezikhona emakhodi ukuthi amakhodi lapha kumanga kuhle la abantu bathi ngabe dala amacala befike ngale bayayekelwa bona umuntu ezihambela so yi-rule of law esikhuluma ngayo vele ethi ngamelanga sikhulisane layo akumelanga siyetilawula futhi amakhodi ngale amakhodi amele zithelenzele nje ekhululekile ezimele wodwa kodwa ngokunjalo amakhodi ngayengasayenzanga umsebenzi yiwo asebulala umsebenzi okulungisaidaba lokulungisisa indaba yenkohlakalo ngokunjalo uhulumende noma engaze yenze intindlela kodwa nxa emakhodi lapha izinto zimingayinale indlela ezimingayo inkohlakalo ekhona eningi ikhona emakhodi kade sebhunti ilungisiswe ngokunjalo yibo kumele sikukhangelele khona ukuthi izakhi ngayenza umsebenzi wayo iqhubele emakhodi somente emakhodi lawo ayenze lawo umsebenzi wayo ufunayo ukuthi ithimu yebhora nayidlala abantu beyifaselana kumele labana izakhi amakhodi lawo ahlohle ibhora lelana elifake emambuleni kodwa nxa kungasayenzanga la khonoku siyabe siyadlala vele kuyakungalato esiyenza
Umnumzana Belief Gawule ngoezano PF ubexoxa endawonye lodokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli sika Mnumzana Nelson Jamisa OMDC Ugatsha lwezemfundo kwele South Africa solo ethule umlwayezo luxwayisa izikolo ukuthi zamukele abantwana bakwamanye amazwe loba bengela maphepha okuba kulelozwe ngokusemthethweni njengokutsho kwesinqumo sedale le High Court kubika uBenedict Nhlapo
Isikhulume sogatsha lwezemfundo kwele South Africa umnumzana Elijah Mhlanga Uchala bezindaba ukuthi iziphathamandla zogatsha lwakhe sesisabalele ilizwe lonke zitshele izikolo ukuthi zilandele umthetho wethulwe ngumthethwandaba weHigh Court.
Asikho isikolo esivunyelwe ukuthi sivalele umntwana ukuthi angene esikoleni ngoba angaphathanga iID.
Mnumzana Mhlanga uthi umphathi ntambo walolugatsha laye uyingxenye yabazafinyelela ezabelweni esijeneyo besakaza loludaba. Ngomnyaka ophelileyo umthethwandaba weHigh Court wanquma ukuthi bonke abantwana abahlala kwele South Africa Kufuze bavunyelwe ukuthi bafunde ungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Kodwa kigqwetha enhlanganisweni yeCenter for Child Law, unkosikazi Anjuli Maestri, uthi iningi lezikolo ziqhubekela phambili zixotsha kumbe ukwala ukwemukela abantwana bokuza ngoba kuthiwa abalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.
The law now because of the judgment says that they shouldn't be
Yebo siyakhuthaza ukuthi kudingelwe abantwana amaphepha kodwa ke loba bengelawo umthetho uthi kabavunyelwe ukufunda
Ugatsha lwezemfundo luthi kungenzeka abaphathi bezikolo abanengi kabazange basizwe esinquma sedale ngoba iningi labo laseli kukhefu lekhisemusi Inyathelo kahulumende weSouth Africa leli selincunywe kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa Isizalwane seZimbabwe umnumzana Enoch Ncube uthi uhulumende usebethulele umthwalo obusunzima kakhulu emahlombe abo.
Kodwa lakhe sikucayisayo ke uhulumende sengathi angathi abantu abangela maphepha nabo belungiselwe amanye ama-permit njengakuqala nje. Siyacela uhulumende asenzele njengoba sethe wasinikeze eminye i-chance abantwana laba abangela amaphepha.
Umnumzana Dumiso Gama laye uthi bekuvele sekulusizi ikakhulu kubazali abangela imali.
Abantu abethu sibazele emshasheni, abafundi abasebekhulile, basuke bajika abantwana babe izigebengu ngoba bengelawo amaphepha okufunda, bengelazi incwadi, bengelayo indlela yokuthi badinge imisebenzi bayithole. So siyabonga kakhulu kubaba uRamaphosa legovernment yakhe.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ngqobe sezikubazali abalabantwana ababe ngafundi
banenge abantwana ade besedlule ukungena esikoleni ngesizathu ukuthiwa kabalazi izincwadi bese sikwenza khathe sikukhuthaza bonke abantu abalabantwana bade bengavunywa ukuthi baye esikolweni bahambe bayobhalisa ukwenza ukuthi abantwana bafunde babe lekusasa elihle ikho ke thina siyaguququzela ke abazali bonke ukuthi abahambise abantwana esikoleni abantwana bafunde
Siyabonga ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kufe otsheketsha ababili ngemva kokudilikelwa ngumgodi ekwekwe kwanele olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.